vamwe vanhu ava vaswera vari pamutsetse asi vatadza kutora mari dzavo izvo vanoti vachatadza kutengera mhuri dzavo zvekudya pazororo rekisimusi. Mumwe atadza kutora mari yakatumirwa nemukoma wake kubva kuBritain nemukuru ndivamusavengane Tom, avo vati makambani anoshandiswa kutumira mari anoisa tumitemo twakawanda senzira yekunonoka kana kusada kupa vanhu mari dzavo nenguva. Vatomo vati kana munhu aine nhamba yaanenge atumirwa nemunhu anenge atumira mari, hapana chinoita kuti arambirwe kupiwa mari yake.
Ukavabvunza vana mukuru vanoti vanoda original ID iro repepa, but munhu akatumwa, munhu anenge akazotora anenge ane MTC number, anenge ane nhamba yemunhu amutumira. But inonzi you bring in even bureaucratic issues, yekuti zvese zvinhu zvamuri kurequire in that process is too good. Munhu ngaangouya nenhamba yake dzani. Zvangofanana kana ndine kadhi rangu kubhengi ndobvunza chitupa kuti chiteii, sei muchida kuti zvityise izvo zvisingatyisi.
Mumwe atadza kutora mari yake kubhanga reZimbabwe Bank, vaSimon Soswe, vati mhuri yavo ichava nehorodho yekisimusi inorwadza sezvo vanenge vasina zvekudya zvakakwana.
Ndatadza kutora mari yangu kubhengi chinoreva izvo kuti mhuri yangu ichange isina zvekudya zvakakwana panguva yedu yehoridei. Ndizvo mabhanga achizokuva svondo.
Asi vamwe vashandi vepachinhoyo University of Technology avo vaisirwa mari dzavo nhasi kumabhanga vatozomanikidza mukuru webhanga rePOSB kuti avhure nguva dzekuvhara dzadarika. Mushandi uyo anoda kuzivikanwa nezita rekuti Melody ati mari yavo yapinda masikati ano, nokudaro vataurana nemukuru webhanga kuti vatore mari dzavo.
Ndatonzi namaneja chiuya ichi ndosaka tiri pano taimu yekuvhara bhengi yako kwanaka vanga vatinyange bhengi rakavharwa tinokuseverekai ndosaka tiri pano.
Nyanzvi munyaya dzezvemari vachishanda neGimuri Finance vaGilbert Muponda vati mitsetse yevanhu vari kutora mari kubva kunze kwenyika mucherechedzo wekuti zvizvarwa zvemunyika zviri kuchengeta hama neshamwari dzakasara kumusha.
Makiwo aripaya ari kukonzerwa nesupply yawanda yemari iri kubva kunze kuti isevisi tingangoti volume driven queues, because vanhu vari kutora mari kunze vawanda. Zviri kuratidza kuti vanhu vari kudiaspora vari kushanda nekusapota mhuri dzavo zvinodadisa. Even tikatarisa volume yeaccount yemari iri kubva kunze, I think previously yanga iri kuma 800 million, but now it's moving closer to $2 billion ziri kubva kunze kudiaspora.
Vanoponda vati panofanirwa kuitwa urongwa hunoita kuti mari idzi dzitorerwe kumabhangi.
Saka I think what you need is further investment mumachannels emaremittance iwayo. Plus panofanira kuitwa, because you see a lot of those who are collecting money are unbanked. Nekuti munhu angada kutora mari yovhaendesa kunotengesa maybe kuisa pamusika patema. Saka panokoretwa system yacho such that mari inokwanisa kupindira directly kumabhengi accounts evanhu iri forex kudaro. So that iwewe ukatumirwa mari uchibhenga neCBZ kana uchibhenga nePOSB, mari yako ngaibva yaenda straight kuCBZ foreign currency account yako, that's a local account.
Mitsetse yepamabhanga nenzvimbo dzekutorera mari iri kuwanikwawo kunzvimbo dzakaita seHarare, Bulawayo, Mutare neKadoma. Hatina kukwanisa kunzwa divi remabhanga sezvo vakuru vavo muchinhoyi vati titaure nevanobvumirwa kutaura nevatori venhau kuHarare, avo vanga vasingadaviri mbozhanhare dzavo. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi, ndini Nunurai Jena.